asiraivengarizuva rekuti maauction flows avhure asi vatanga nekuvhura kumaguta tichiona maauction flows tinoona kumasmall town varimi tanga taenda nemarori tinomirira nhasi vakatiriko tinoira kumangana maflows achivhurwa tombotengesawo mapuraimu edu kuitira kuti tiimbowana mari yekubatsirika mukubhadhara vashandi nemamwe makosi atinotanga tasangana nayo ti mukati mesizini saka ndipo patiri asi tazva mangwana ende mapuraizi sezvezi zvari kutanga anombotangawo akachitifadzei saka tichitaziva mangwana kuti pamwe tinotengesofodya yedu ichitangira kuma3 $50 zvichiendawo kumusoresoro ikoko
tinoona kuti nhasi vatanzi vanga vari kubhadhara mari yakati kwirei kubva mwaka wapfuura zvinobatsira here imi vari kurima vari kunzvimbo diki sekunana karo ikoko
ya zvinobatsira mapuraizi akati kwirei kudaro sezvaari kuisa nhasi anga ari muma$4 kana akadaro anotipa kuti varimi tive negoro rakawanda tive nemaprofits edu obva atikwirei zvikadaro tinobatsirira semurimi tinenge takurudzirwa ndo zvatinonyatsasira sezvo tobvako munoona kuti tie very capital intensive crop inoda mari yakawandisa kuti tinge tichirima kunosvika panguva yekunoikohwa zuva rega rega unenge wakabata mari saka kana vachinge vadaro vanenge vatatsigirwa zvakanyanya uye tezvida kutenda kunyanya kuTIMB inova government board rinoona nezvekurima kwefodya nekutsigira nekumiririra varimi
taona iro sangano retobacco marketing board richitaura kuti pane hwaro hutsva hwavari kuti biometric regulation mungatitsananguriro kuti ndezvipi zvinorevei
pabiometric hasati nyatsizvisa vati vari kutanga kutidisarini pabiometrics ine tichingori nemagrowers number egore rakapera asi urongwa hutsva hwati kana huchinge hwasvika tivatanga vachitidzidzisa kuti tinenge tichiita sei pamabiometrics registration avari kutaura
mungati imi semurimi muri kunzwa sei kuti yatingati mwaka wavhura pari zvino
hani semurimi tiri kubva kufara chaizvo kunyanya nemapuraizi atatasaa nawo aya richarwa ma$4 akatanga nawo aya sevarimi tinobva tabva kusununguka tibva tabva kukurudzirwa uye toziva kuti gore rino kana tikange tichitengerwa fodya yakanaka tirinopinda mumwe mwaka munowani takatozvitsigira takatinga mafetiraiza nemishonga yakakwana nekuti tinenge tatengerwawo fodya yedu nemutengo wakanaka unodadisa uye unotipawo simba rekudzokera mukati mumunda